Varimi ava vanoti havana mbeu yekudyara sezvo iri kuvadhurira zvakanyanya. Mumwe murimi anorima kumakonde vaIshumaeri nyika dzino vanoti havana mari yekutenga mbeu nekudaro vave kutodyara chibage chemudura chavakakohwa gore rino icho vanofunga kuti chichadzikisa gohwo ravo.
Inini ndafunga kuti zvinoite wanhu akangokwanisa kuwanisawo kana kuti mbeu kuti ongokwanisa kudyarawo nefertilizer.
Pakiti yembeu yechibage yemakirogiramu gumi iri kutengwa nemadhora ari pakati pemazana matatu nemakumi mapfumbamwe kusvika pamadhora mazana mana nemakumi maviri zvichienderana nekuti imbeu yemhando ipi. Vanyika dzino vanoti vagari vanofanirwa kupiwa chibage cheupfu sezvo kuine nzara zvekuti vanhu vachapedzisira vokanga mbeu.
Nechibagewo chokutiwo patumanzi umbopuwawo kana kuti saga aiti kupinge zvinoita nezvaunongotsvaga nokwanisa kurarama munharaunda munomuwana asina zvokudya nyaya yekuti mvura yacho yakakasira kutiza chibage nobva chasvodza hachina kumboita zvakanatsona.
Zimbabwe yakatarisanawo nenzara inotyisa sezvo vanhu mamiriyoni masere vari kuda kubatsirwa nechikafu. Mumwe mugari akagariswa patsva kuBhangeti vaUpenyu Dzove vanoti varimi vakawanda havana mombe dzekurimisa sezvo dzakafa.
Mombe dzedu dzakafa vakatofara china kutaurwa chii changonzi January disease saka hatina kutaurwa kuti chirwere rudzii kana kuti chinorapwa nemushonga upi zvisinanhasaata taingobaya mushonga unotenga uno mushonga ubaya unotenga uyu mushonga obaya ungotiwo hamene yapona.
Kunyange hazvo varimi vari kuti vakaomerwa, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vagari vekumahusekwa mudunhu reMashonaland East nguva pfupi yapera kuti mvura zvayaturuka vanofanirwa kubuda mudzimba. Varimi vachiti vasina mbeu vanopiwa mbeu nehurumende pasi pechirongwa chePresidential Scheme.
Hei mvura yaturuka kadii, zvino mvura zvayadai zvino kumaruwa zvinobuda mudzimba.
Asi vakafanobata chigaro chevanotungamira mabasa edunhu reMashonaland West kana kuti Provincial Development Officer vaMidia Mugandani vanoti mbeu iyi inongopiwa chete vanhu vanoshayiwa vasina kana mombe. Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda neZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vanoti varimi vari kusangana nematambudziko ekushaya zvekurimisa nekupiwa mbeu nehurumende nguva yapera. Vakuipa vanoti hurumende inofanirwa kupa varimi mbeu nguva iripo. Kunze kwekushaya mbeu, vakawanda vanoti varimi vane minda asi havana zvikwanisiro. Mutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaurawo pamusangano wavakamboita kukariba vakashoropodzawo urongwa hurumende hwekutadza kupa varimi matrakta ekurimisa vachiti kurima nemombe zvinotadzisa varimi kurima nzvimbo dzakakura kuti vakohwe pakuru.
Ngeujama yakaitwa navanyerere kuTanzania yedu ndeyekuti munhu nemunhu ngaave netsinga dzekudiriro kumaruzevha uko vanhu chiregai kurima nemombe indai munorima nematractor tractor pevillage handiti vakazvita majute roaster kwete zvokucharamba muchidhonza nemagejo is antiquated is archaic izvinoratidza kuti hurumende yenyu yakadhanganyika musoro taakufanira kumuvha from subsistence agriculture to commercial agriculture.
Hurumende inoti varimi vanosvika zviuru mazana manomwe vari kupiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chePresidential Scheme. Vamwe vanosvika zviuru mazana mana vanotora zvikwereti pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.